tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri ndichitiye zvino zviri munhau dzedu dzanhasi.
Ofisi yemutungamiri wenyika pamwe nevaimbova yemutungamiri wehurumende inonzi haina kushandisa mari nenzira dzakatarwa mugore ra 2011.
Nhumwa dzeInternational Monetary Fund dzopinda muZimbabwe mangwana kuzoona mafambiro ari kuita zvinhu munyaya dzeupfumi.
Shasha munyaya dzekutuhwina, Kirsty Coventry anoti ari kuenda kumakwikwi e2016 Rio Olympics Games.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi echiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika.
Gwaro raburitswa neofisi ya Comptroller and Auditor General maererano nemashandisirwo akaitwa mari nehurumende muna 2011 rinoratidza kuti mapazi mazhinji ehurumende kusanganisira maofisi emutungamiri wenyika pamwe nemaofisi emutungamiri wehurumende haana kushandisa mari dzaakapiwa zviri pamwero. Ivan Chifera anoti panyaya inotevera.
Gwaro iri raturwa kuda reparamende nhasi rinoratidza kuti mapazi aya ange asiri kutevedzera mitemo yebazi rezvemari maererano nekushandiswa kwemari pamwe nekuchengetedzwa kwemidziyo yehurumende. Rinotiwo hurumende yakarasikirwa nemari yakawanda nekuda kwechitsotsi chaitwa nevashandi vehurumende mumapazi akasiyana-siyana. Gwaro iri rinotiwo motokari dzehurumende dzaingoshandiswa zvisina mwero uye dzaimwa mafuta epeturu kana dhiziri pasingatevedzwe mutemo. Rinotiwo mari dzinopiwa vanhu kana vachifamba vari pabasa kana kuti travel and subsistence allowances dzaingopiwa zvisina tsarukano. Umbowo huri mugwaro iri hunoratidza kuti muna 2011 mahofisi emutungamiri wenyika akatenga mudziyo inokosha mazana mashanu ezviru zvemadhora asi akatadza kuburisa magwaro anoratidza kwakatengwa midziyo iyi. Panguva imwe cheteyo mahofisi emutungamiri wehurumende akashandisa mamiriyoni 10 nemashanu asi akatadza kuburitsawo maresiti anoratidza kuti mari iyi yakashandiswei. Mukuru wehofisi ya Comptroller and Auditor General Amai Mildred Chiri vanoti zvinonetsa kuti vazive kuti mari yakashandiswa zvainonzi yakashanda here kana pasina umbowo hwakaita semaresiti. Mugwaro iri Amai Chiri vanokurudzira mapazi ehurumende nemakambani ayo kuti atevedze mitemo iripo yekushandisa mari yehurumende kuitira kuti pave nekujeka maererano nemashandisirwo emari iyi. Zvichakadai mutauri wedare National Assembly vaJacob Mudenda vazivisa kuti mumiriri weBikita West mudare iri vamunyaradzi Kereke avo vainge vambomiswa kuve nhengo yedare iri vadzoka zvakare kuve nhengo yedare iri. Izvi zvinotevera mutongo wakapiwa nedare repamusoro-soro wekuti kudzingwa kwavo mudare kwainge kuri kunze kwemutemo.
Of his membership currently representing the Peter West constituency. The announcement made on the 3rd of October 2013 notifying the House of the expulsion of Honorable Kereke from Parliament is hereby withdrawn.
Vakereke vakadzingwa mudare iri mukutanga kwemwedzi wapera mushure mekunge bato reZANU PF ranyorera kudare iri richiti vakereke vainge vasamirire zvido zvebato iri. Vakereke vakabva vakwidza nyaya yavo kudare repamusoro-soro. Vakereke vakambomiswa kuva nhengo yeZANU PF mushure mekuramba kuteerera bato iro rainge rati vasuduruke varege vaElias Musakwa vachimirira bato iri kuBikita West. Vamudenda vazivisawo kuti vakereke vave nhengo yemakomiti maviri edare iri anoti inoona nezvemari pamwe neinoona nezvezvicherwa. Vamudenda vazivisa kuti komiti yedare ravo inoona nezvemutemo kana kuti Parliamentary Legal Committee yasarudza vaJonathan Samukange kuva sachigaro wayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.